Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 14, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Weather report yedu yanga iri kutaura kuti chimanimani takamirirwa nepachisengo meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 mm of rainfall yesterday. Taura kuti imvura zhinji.
Kune zvakanyanya kwemvura kune dzimwe nzvimbo uye kusashanda zvakanaka kwemishina kwakanganisa Zimbabwe Electoral Commission kunyoresa vavhoti.
Chatinoziva uye zviri mumbumbiro remutemo ndezvekuti munhu ane kodzero yekuti atenderwe kubvisa mari yechibatiso.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vasvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. Madzishe nemasadunhu votanga nhasi musangano nehurumende kuzeya matambudziko avari kusangana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mafashamu emvura munzvimbo dzakaita seMasvingo, Manicaland, Mashonaland East neCentral pamwe nematevelerand South anonzi ave kukanganisa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunyoresa vanhu kuvhota. Mafashamu emvura aya aurayawo vanhu vanodarika mazana maviri muMadagascar, Mozambique neMalawi. Malawi ndiyo ine vanhu vakawanda vafa vanonzi neUnited Nations vadarika zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Cyclone Fred iyo yarova nyika dzinoti Madagascar, Mozambique neMalawi inonzi yaparadza misha yakawanda kuchimanimani, Nyanga, Chipinge uye kukonzera kuti nzizi dzizare sematauriro umwe mukare wekuchimanimani vapato nemaguta.
Weather report yedu yanga iri kutaura kuti chimanimani takamirirwa nepachisengo meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 mm of rainfall yesterday. Taura kuti imvura zhinji. Tine kuzwa kwatiri kuita zvakare kuti tine murume akatorwa nemvura achiedza kuyambuka Bundi River National Parks. Ndiwo matambudziko atakasangana nawo, kutaura kuti nzizi dzedu zhinji dzadzine mvura yakawanda, nzizi hombe like vana Haroni, vana Mvumvumvu, vana Nyahode nanaRisitu kubudikidza nemvura yataa tiri kugashira iyi. Chiendawo kune dzimwe nzvimbo takaunzwawo kuti kuna Nanyanga dhuze nekuna Todberg kwa kune malandslides takatoonawo mapicture acho aitenderawo mumasocial media zese. Kune mavhu akawira achivharira road kuti vanhu asadarika. But we heard it, it was clear.
Vamaguta vatiwo izviri kukanganisa urongwa hwevanhu hwekunyoresa kuvhota.
Kuna wakaita mvura especially musi wa 12 na 13 wakavhiringidza zvakanyanya nzvimbo dzanga dziri kutanga registration pamadates wayo nyanyanya the eastern side of Chimanimani mawodzi anga nemastations anga ari emagidhi kutanga pamadates wayo. Mvura yainaya yakaita kuti vanhu vakundikane.
Mashoko kuvatori venhau zekiyati mamiriro ekunze ari kukanganisa basa ravo pachirongwa kunyoresa vavhoti vachiti mimwe mishina inoshandisa simba remagetsi ezuva kana kuti sola haisi kushanda zvakanaka zvinononotsa basa ravo. Mukuru weZEC Mbunhu reMasvingo vaZEC Pudura vatenda kuti nyaya yekushayikwa kwezuva nemvura iri kunaya iri kuri kukanganisa mafambisiro ebasa mudunhu ravo. Mutungamiri wesangano revagari reGood United Residents Red Pairs Alliance kana kuti Gura vatafunga mamombe vati vari kukurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota vachiti kunaya kwemvura kuri kuvashayisa mufaro.
As challenges yatiri kusangana nayo de mamirire ekunze kubva sande sezvamataura mvura iri kunaya kufamba kuri kunetsa
sachigara wezanupf dunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati mvura iri kuvhiringa zvirongwa zvavo zvekukurudzira vatsigiri vavo kuti vanonyoresa kuvhota
mvura iri kuti afekta mamwa like vana chiredi vana mzaka vana pikita kunaya kwemvura kuri kuti afekta vanhu vedu havazvibudi asi tiri kuzama kukurudzira kuti vanhu vaende kuzorejista
vari kutungamirira chirongwa chekukurudzira vatsigiri kundonyoresa kuvhota kubato retriple c kugutu east vadesire tichazorwa vati
zeki iri kushandisa masolar system necyclone fredi some areas zviri kudelaya vanhu vakangomirira panoya chimushana ndopo vongoita uptake yevanhu vashomashoma isusuwo on the side of people kubuda kuri kunonoka kuti vanhu vabude nenyaya yekuti hakuri kunaya dzimwe nzvimbo dziri kutonaya chaizvo but at the same time we are encouraging kuti vanhu vabude vainzisa
vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reelections resource center kana kuti erc muzvare rudomotsi vati
takatarisa zvekare kuti ndiyo blitz yekupedzisira mutungamiri wenyika asati ataura zuva ratichange tichinosarudza vatungamiri vedu mazuva gumi atarwa tinoona sokuti mashoma zek tiri kungoikurudzira kuti iwedzere mazuva ekunonyoresa kuvhota uyezve iwedzere nzvimbo kuti zvizvarwa zvemuno zvinonyoresa kuvhota
zvichakadaro mapurisa anonzi asunga mukuru wesangano reproject vote 263 vaalan chipoi avangachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota muguta reHarare chirongwa chekufamba pedyo nedzimba dzevanhu chiri kupetwa musa 21 mwedzi uno nezek uye vanhu vanokwanisa kunonyoresa kumahofisi ezek kusvika mazuva maviri mutungamiri wenyika paanenge atara zuva resarudzo ndakamirira studio 7 masvingo tini Godfrey Mutimba
Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vasvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. VaScala vakasungwa musi wa14 chikumi gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Alley avanonzi havasati vavigwa kusvika pari zvino sezvo hama dzavo dziri kuti VaScala vanofanira kutanga vaburiswa mujeri sezvo vari iwo gweta remhuri. Mutungamiri webato ravo reCCC vaNelson Chamisa vanoti VaScala vari kungoshungurudzwa nezvematongerwo enyika asi izvi zvinorambwa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi avo vakaudza Studio 7 kuti matare akazvimirira oga. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
VaZulu semagweta tiri kutambudzika zvikuru nenyaya yekuti vaSikala vari kunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso mumwedzi gumi yapfuura. Chatinoziva uye zviri mumbumbiro remutemo ndezvekuti munhu ane kodzero yekuti atenderwe kubvisa mari yechibatiso.
Munorevei mungajekesa here ipapo kana ivo vehurumende vachiti vanogona kuzokonzera zvakare mirizhonga vakaburiswa mujeri?
Sokuziva kwamunoita, kana mhondi chaidzo vanonzi vakaponda vakamirira kutongwa vakagara vari kudzimba izvozvi nemukana wokuti vakapiwa mukana yekubvisa mari yechibatiso. Saka zvinhu zvakakosha kuti dai matare anzwawo zvichemo zvinoendeswa nemagweta munzira dzakasiyana siyana kuitira kuti vachitenderwa kubvisa mari yechibatiso. Chakakosha zvakare ndechekuti panyaya yekuti vaSikala vanozotongwa sei kana kuti vanotongwa rini, hongu tiri kuona kuti matare ari kuedza kuita matrials but asiri kunyatsofamba. Pachirungu vanoti justice delayed is justice denied.
Munorevei apa mungatsanangura
kuona zvakare mutongo uyo vanonzi vanogona kuzotongerwa mushure meunge vabatwa nemhosva nenguva yavagara muusungwa izvozvi, chokwadi hapana yatinoti balance pachirungu. Nekudaro tinoshuvira kuti dai zvikumbiro zviri kuendeswa nemagweta zvanzwisiswa vapiwo mukana wokubvisa mari yechibatiso vatongo vachibva kumba.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano wemadzishe wemazuwa mawiri we National Chiefs Conference we Gorerino watanga nasi munandare Zimbabwe International Trade Fair Hall 1 muBulawayo. Musangano uyu unonzuru kupindwa nevanhu vanoda kusvika kuchiuru vanosanganisira madzishe, masadunhu pamwe nevamiriri vemapazi ehurumende akasiyana siyana. Musangano uyu unonziwo unopa madzishe enyika yose mukana wekuti asvitse kuhurumende zvichemo nematambudziko zviri kubata matunhu avo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kupindawo musangano uyu mangwana. Dingindira regore rino rinoti FEM Cultural Foundation for Community Development rakanangana nekusimbiswa kwehwaro hwetsika nemagariro kuitira kusimudzira nharaunda. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu muzuva rekutanga ranhasi, taita rombo rakanaka rekubata Ishe Nembire, Senator Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central.
Musangano wedu uri kufamba zvakanaka, majonga kandemiri kutongoti hadisi mutauriri zvangu asi ndirongotaurawo ndichipa pfungwa dzangu samambo. Musangano watinoita gore negore unonzi Annual Chiefs Conference unosangana madzimambo ese patinenge tichipira zvichemo zvedu kuhurumende, kumapazi ese ehurumende atinoti pachirungu maministries. Vanenge vachitambira nyaya dzebudiriro dzatinenge takazemberana nadzo zvikuru. Saka maministers tinenge tinavo apo nepapo vachipindura yezve province imwe neimwe inenge ichitaura maonero yairi kuita province yayo. Apa ndikutaura zviga zvezvichemo zvinenge zviri kumaprovhinsi, ingave nyaya yenzara, migwagwa, mvura, kutemwa kwemiti nezvimwe zvinoenderana nebudiriro nesika dzedu.
Mati, musangano uyu unoitwa gore negore muchipuwa mukana wekuisa zvichemo. Zvichemo izvi zviri kuzogadziridzwa here zvamune masvitsa izvi Ishe Nembire?
Hungu vajonga kandemiri vanaembwa vasvumire zuva rimwe chete zvinogadziriswa, nokuti kana ministiri irimo yakatorawo chichemo chayo yogadziriswa zvinganonoke zvingakurumidze, asi zvinogadzirika nokuti tinozova nenguva tinoti kana taakuzonoita musangano weborunoya zvakare tinenge taakutarisa kuti pazvichemo zvakadai zvatikapira zvakadai zvakatambirwa here, zvakadai zvakabvumiranwa here, zvakadai zvakapinda matambudziko api.
Tatarisawo dunhu renyu imi Ishe Nembire, matambudziko apiwa muri kutarisirawo kusvitsa kuhurumende pamusangano uyu?
Sedunhu redu remacentral matambudziko atasvitsa kuhurumende inyaya dzinosanganisa dzemigwagwa yedu yafane mvura iyi, dzekutemwa kwemiti nedzekumabhiriji ari kuparara nenyaya yemvura, uyezve zvikurukuru tataura nyaya yezvibhorani kuti zvibhorani zvinofanira kucherwa nezvipatara zvoenda pedyo, vana vachienda kuzvikoro kuti vatsakanganiswe nehova dzinenge dzazara mvura nguva yezhizha.
Mangwana munenge muine mutungamiri wenyika, zvii zvamungatarisirawo?
Tichatanga tanzwa kuti vane urongwa hupi, nokuti dingindira redu remusangano wedu pachirungu yatingati pfunu yakazemberana kutsika kukaucha. Saka tisingazive kuti mutungamiri wenyika vanenge vane zvipi zvavanoya vakabata nemaonero avari kuita musangano wegore rino nedingindira rinenge riripo.
Vanga vari Mambo Nembire, Senator Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vanoti Zimbabwe inotambira zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi zvokuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvishandise zvitupa kwete magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti. VaMugejo vati havo bazi ravo harisati rasumwa zviri pamutemo nehurumende yeBotswana nezvenyaya iyi, asi vati zvinoenderana nedonzo reSADC rekubvisa zvimhinga mupinyi pakushanyirana. VaMasisi vanoti vachaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
VaMasisi vakataura mashokwanya nemusi Mugovera pamabiko ekupemberera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemudunhu reButete West muna 2019. Vachitaura nevatsigiri vebato ravo, VaMasisi vakati vachatora mukano wekuparura urongwa wekuti Botswana nenyika dzakaipoteredza dzisaindira nezvibvumirano zvekushandiswa kuzvitupa mukufamba pauchasangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa mumwedzi mishoma inotevera muguta reHarare kana kuti reVictoria Falls.
Vavakidzani vedu kuZimbabwe vanhu vanoda kugara vachipinda nekubuda munyika yedu. Ini chandiri kuedza kuita kuti pave nekuvakidzana nekushanda pamwe chete kusvika tawana mhinduro yematambudziko atinosangana nawo. Chikuru kuti pave nemushandira pamwe pakati pedu neZimbabwe.
VaMasisi vakaenderera mberi vachiti urongwa uhu ungasimudzira nyaya dzekutenga nekutengesera nhamo dunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC. Urongwa hwekubvisa kushandiswa kwemagwaro ekufambisa kana kuti mapassports hwakaitwawo pakati peBotswana neNamibia. Sachigaro rimwe remasangano anorira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reSADC reZimbabwe Immigration Federation vanoku mufaro zviti vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti vari kushanda nemasangano akasiyana-siyana kutsvaga nzira dzekuti pasava nemigano panyika dzekuchamhembe kweAfrica.
Tese tiri vanhu vamwe chete, ndozvinovhara kuti Africa. Kana ichinge yava nyika imwe chete, muchaona kuti Africa ichabudirira kudarika dzimwe nyika dzese pano pasi, nokuti the best resources dziri muno muAfrica. Saka mabhodha wakaisiwa kuitira kuti vakaona kuti Botswana ine madiamonds, tese tomboiswa nechepasaidi tovharirwa kuti tisauya, so that vanobva vatanga kutora upfumi huri muno muAfrica vachienda nawo kunze kwenyika pasi vanopindura vakawanda.
Izvi zvatsinirwa navarazila Sauti avo vanodzidzisa zvidzidzo zvekuburitswa kwemashoko paChristian College of Southern Africa kana kuti COSA.
Vagari vemunyika dzemuEuropean Union vanobvumidzwa kufamba zvakasununguka vachipinda munyika dzega dzega dziri imomo, vachikwanisa kuenda kunoita zvekutengesa kana kuti zvekushanyirana. Ende izvi zvinoita kuti upfumi hwavo hunge huchitenderera munyika idzodzo. Saka nyika dzemuAfrica dzikakwanisa kutevedzera zvaitwa neBotswana neNamibia, zvinoita kuti upfumi hwedu hunge huchitenderera munyika yeAfrica, uyezve mabasa edu anenge achiwandawo kune vechidiki vedu.
Nyanzvi munyanzvi zvekudzidzana nedzimwe nyika vatendai makaripe vanoti nyika dzemuAfrica dzinokwanisawo kudzidza kubva kunyika dziri mugungano reEuropean Union dzine urongwa hwekushandisa zvitupa pakushanya.
Kuvhurirana mabhodha kubvisa mabhodha kungaitwe neZimbabwe nedzimwe nyika kunonyanyisa kubatsira Zimbabwe zvakanyanya kudarika kwazvingaite dzimwe nyika. Ndinodaro nekuti muZimbabwe vanhu vakawanda vatori nechibiso chekuti vabude vaende kunoona kuti vangabatsirika sei kune dzimwe nyika. Asi zvimwe zvinhu zvakaita semavhiza zvinogona anogona ari maprocesses anotora nguva, ende mari dzinenge dzichidikwa mukuita maprocesses iwayo dzinogona nge dziri kune dzichinetsa vanhu.
Muna 2016 African Union yakambotaida kuti panosvika gore ra 2020 pange pamwe neAfrican Union passport, asi urongwa uhu huri kutora nguva kuzadzikisa. Passport iri rikange ravepo rinotarisirwa kuti ripe munhu mukana wekushanyira nyika zana neimwe chete dzemuAfrica pasina zvimhingamupinyi zvemavhiza. Nyaya yegwaro rekufambisa iyi iri muchisungo chinozivikanwa nekuti Agenda 2063. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vechidiki vakawanda munyika vari kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika, vachiti vari kuita izvi nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyika. Izvi zviri kuitika zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachiti nyika inovakwa nevene vayo. Mutori wedu wenhau dzevechidiki Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nyika inovakwa nevene vayo.
Uku ndiko kutaura kunoita mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi tikatarisa zviri kuitika munyika, vechidiki vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Mumwe murume wechidiki vaWillard Mtoti, avo vanogara kumateta munzvimbo yeGokwe, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zviri muZimbabwe, vakawana mukana uri nani kudze kwenyika, havambozenguriri kuenda.
Tikatarisa mararamiro aturi kuita izvinezvi, nyika medu hamuna mari yazvinona dzotishandira zvakanakanaka. Tobva tatarisazve kuti mabasa chaiwo chaiwo hamuna. Ukashanda basa unogona kuita 3-4 months usina kupiwa pei yako.
Pfungwa dzinava Mutoti dzinotsigirwa naMuzvare Rumbidzai Matonga, avo vanogara muHarare asi vachibva kuBulawayo. Muzvare Matonga vanoti mikana yekuzvipundutsa muZimbabwe mishoma kune vechidiki.
Ine ndikapiwa mukana definitely ndinova. Nuti muZimbabwe muri kutonetsa. Makampani zacho nari kuhaya mashoma. Salary yacho yauri kupiwa ishoma. Top. Saka ha zvokuti tirambe tiri muno muzvinonetsa. It's not kuti atidi kuti tivake nyika, but we also need money. If you see opportunities and you have built your base in those countries, there's no point of even kudzoka kuno.
Asi mumwe womudzimai wechidiki anogara kwamurombedzi mudunhu reMashonaland West, muzvare Mary Gombwe, vanoti havana tarisiro yekubuda muZimbabwe nokuti mune mikana yakawanda inogona kusimudzira vechidiki.
Inini ndikapewa mukana ndimbobudi kunze kweZimbabwe nekuti ndinoona mune mikana yakawanda yekuita mari kuno yakafanana nekurima kana kuvhura business rako chaiko chaiko.
Mumwewo wechidiki ave nemakore mana achishanda nekugara kuSouth Africa, Bhekimpilo Ncube, anoti chido chekudzoka kumusha chiripo, asi ndangariro dzekuti kana adzoka anozoitei, sezvo mabasa ari mashoma, ndidzo dzinoita kuti angogara kunze kwenyika.
Inini semunhu wechidiki ndakatiza munyika yeZimbabwe nekuda kwemamiriro ezvinhu. Kwatiri izvezvi pakaoma because atidiwe. Vanhu vari kuti tiri vatorera mabasa asi tiringoshinga nekuti tinoziva kuti kwatabva uku kwakaoma. Dai nyika yanaka taidzoka zveduchi togara kumba.
Nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki vatichaona mubvuyiwa. Vanoti kudzidza kwese kuri kuitwa nevechidiki hakuna pundutso nekuti vazhinji vavo vari kuzoenda kunze kwenyika kunoita mabasa asi nei nezvavanenge vakadzidza muzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro.
Izvo zvinounza dambudziko guru munyika yedu yeZimbabwe nekuti tinenge tichitarisa kuti mwana akafunda zvidzidzo zvake zvakaita kana kuti social work, law nezvimwe asi ari kusiya izvozvo kunoita mabasa akaita semacare work asingamboenderani nezvaanenge akafunda. Dai waro hurumende yaunza magrant ekupa vechidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuti vange vachizviitira.
Munyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti kubuda kuri kuita vechidiki munyika kunounzawo pundutso muZimbabwe.
This is normal in
a ndimboone chinoshamisa kuti vanhu vanoenda kune dzimwe nyika nokuti zviriko pasirese. Ivo vanobuda vanotodzokawo nehunyanzvi hwavanenge vadzidzira kune dzimwe nyika uye zvavanototumira kuti mari dzinotobatsira noupfumi hwenyika.
Vechidiki vane huwandu hunosvika zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 67.7% zvinopa kuti chikamu chevanhu ava chive musimboti wenyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipanga mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti
kuenda kwevechidiki kune nyika dzekunze watitsvaga mafuro manyoro kunoederedza upfumi hwenyika nekuti kunoita kuti senyika tinge tichirasikirwa nevechidiki vanenge vane talent uye vanenge vaine maskills. Asione kune rimwe divi tinoona vamwe vachizotanga kutumirawo maremitensi.
Vechidiki vari kubuda munyika vari kuenda kunyika dzinosanganisira South Africa, Zambia, Botswana, Britain, America, Australia nedzimwe. Vamwe vachienda kunoita zvidzidzo asi vasingadzoki kuZimbabwe. Vamwe vachinotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musina mabasa anovakwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kusvika muAfrica nhasi murwendo rwavo rwuri kushanyira Ethiopia neNiger, apo hurumende yeAmerica yosimbaradza kudyidzana nenyika dzemuAfrica dzinonzi dzange dzave kudyidzana zvakanyanya neChina. Masangano akawanda anomirira vashandi mumapoka ose, kubva kuvashandi vemuhurumende kusvika kuvashandi vemumapurazi, anonzi ari mushishi kuita nhaurirano dzemihoro pasi pemisangano yakasiyana-siyana. Boka rezvemabhanga rinonzi rakatoita kare nhaurirano dzechikamu chegore rino, vashandi nevashandirwi vakavirirana kuti mushandi wepasi atambire mari inoita zviuru mazana maviri negumi nezvisere zvemadhora emunyika kana kuti 218,000 Zimbabwe dollars pamwedzi, iyo inonzi nemutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaTawanda Mutemi ichiri shoma kuti iraramise mushandi.
Saka mukatarisa kuti 218,000 haisi mari yakawanda, especially tava kutarisa kuti tax yemuZimbabwe iri pamusoro chaizvo, zvinoita kuti mari inozotorwa nemushandi achienda kumba inenge yashoma chaizvo.
Uko Zimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vanonzi vachiri mushishi kuita nhaurirano dzekutsvaga chibvumirano pazvinetswa zvakasiyana-siyana pahuri kurodzere kuitwa pasi peTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti hurukuro idzi dzichiri kuenderera mberi.
Hapasati pava nemachanges kure rino, hapana musangano wamboitwa weTNF nyaya dzekugazeta kana kuisa pamutemo minimum wage ye150 inyaya isati yapera kutaurirano. Government haisati yaratidza kuti ingaisa mutemo. Mari iyoyo inofanira kuriviwa on quarterly basis.
Nhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC dziri kuitwa pakati pevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende dzinonziwo dzatadza kubudawo nemichero vashandi vehurumende vachiramba kutambira zviri kuiswa patafura nehurumende vachiti vari kuda mari inoita mazana masere nemakumi mana emadhora ekuamerica kana kuti US$840 pamwedzi. Mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vashandi havasati vaora mwoyo sezvo kwasara zvinhu zvishoma-shoma zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende kuti vawirirane.
Tine zvatawirana nehurumende zvatabvumira nazvo kwoita zvakatiwoo zvetisina kuwira nazvo zvavaenda kunogadziridza kuti tigosangana musi wechina vanenge vazvigadzirisa tinotarisira kudaro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reATUS vaObert Masaraure ava nedzimwe nhengo dzakatopinda mukurangwa mabasa nenyaya yemihoro vanoti musangano weNational Joint Negotiating Council hauna chaunoburitsa.
Dane mazuva akanenge matatu vanhu ava vachisangana asi hapana chinobatika chatichauya. Asiwo ejensi yacho ichiri kumboramba ichimira sani tichitarisa zviri musection 203 yeConstitution inoti simba rekufikisa maconditions of services evashandi ringave masalari nezvimwe zvinoitwa nePublic Service Commission ichinge ichishandisa Section 655 of the Constitution in order collective bargaining.
Nyanzvi mune zveupfumi nemabasa Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti
tine masekta mamwe atiri kuziva vakatowirirana vashandi nevashandirwi bati vazhinji vacho vari kukikiritsana mamwe vacho tiri kuona madeadlock. Saka I think tiri panguva yakatiome panyaya dzemanegotiations idzodzo. Nenyaya yekuti hapana kuwirirana kuripo pakati pevashandi nevashandirwi.
Nguva zhinji kana vashandi nevashandirwi vakasawirirana panhaurirano dzemihoro zvinhu zvinoguma zvaita manyamamire nerongo vashandi vachikanda mapadza pasi. Izvi zvinogona kunzvengeka kana musangano weNational Joint Negotiating Council wakabuda nechisungo chinotambirwa nevashandi vehurumende uyewo kana musangano weNational Tripartite Negotiating Forum wakabudawo nechimuko. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo ngwe yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Kunaya zvakanyanya kwemvura kune dzimwe nzvimbo uye kusashanda kwemishina kwokanganisa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunyoresa vavhoti. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanosvitsa nhasi mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Gaino Gumedi Saidi.